ndinoonasa kuti mauto edu akushandiswa basa risiri iro. Mukaverenga bumbiro remutemo rinoonesa zvakadzireka kuti basa remauto nderekudzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Uyewo panguva inganzi iyo mapurisa akundikana kuchengetedza runyararo, mauto anokwanisa kunoita backup mapurisa. Asi zvatikuona iko zvino izvi ndezvekuti mauto edu akushandiswa semilitia kana kuita sebhanya mulenge yezanu PF kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu. Vanhu vatadze kuratidzira kuhurumende zvinhu zvinokwanisa kunga zvisiri kuvafadza. Zvese zviri kutaurwa kunzi vari kuda kuita mhirizhonga, hapana umbo huripo hwekuti vanhu vari kuda kuratidzira vari kuda kuita mhirizhonga. Hatina kuona vachirwisana nemapurisa kunyange pavakarohwa vhiki rakapera mudhorobha reHarare. Hatina kuona vanhu vachipotsera matombo kumapurisa kana kuita sei. Saka mapurisa pachezvavo haasati atadza kuchengetedza runyararo kunyange vanhu vakapiwa mukana wekuti varatidzire. Saka kubuditsa masoja kubva mumakamba kuti vaungane vachinovhundutsira veruzhinji kana kuti vave vanorwisana nemaprotesters kana vapfuurira mberi nekuratidzira, iabuse yemilitary, kutadza kushandisa mauto zvine maringe nebumbiro remutemo kutyora mhiko yavakaita vamunangagwa. Kunonzi kuvhunduka chati kwata hunge uine katuriki.
Vamaguhu, tinoonawo nyika yairi pedyo nesu yeSouth Africa, takaona ichiisawo mauto muguta reDurban senzira yekudzivirira nayo mhirizhonga idzodzi. Imi muri kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kugadzirira hondo chete, musiyano uri papi apa?
Mauto ekuSouth Africa akatosiyana nemauto emuZimbabwe tichitarisa kuchengetedza kwavanoita kodzero dzevanhu muSouth Africa. Hatisati taona mauto achipfuura vanhu, hatisati taona mauto eko achirova vanhu mumastreets. Asi munomu mukatarisa mauto edu, vanhu vanotyiwa nevanhu zvakanyanya havana ukama neushamwari nevanhu. Pavanopinda mustreet rinenge riri bwananekwe ibongozozo. Ndosaka vanhu tiri kuti aiwa, mauto ngaaramba ari mumabharakisi. Havafaniri kunge vari vanhu vanoswera vachiita mabasa emapurisa. Zvinokanganisa kunyange national security chaiyo kana masoja akuswera achingoonekwa onekwa nevanhu.